Ini ndini jonga kande miri nchiti eno imsure na uza nasi China Kurume 31, 2016. Urumende ino kundikana kubadara vana chiremba mabonus avo nasi sezvanga zvakatarisirwa. Chipatara cheHarare Central Hospital chovhara divi rinosvikira varwere kana kuti outpatient department nenyaya yekushaya vana chiremba avo vari kuratidzira. Sangano revagari recombined Harare Residents Association roendesa gurukota rezvematunhu vasevhi akasukuwere kumatare edzimhosva richiti vari kutyora mutemo nekuzvipa masimba akawandisa. Uku kanzuru yeBulawayo yotanga kudzinga vanotakura vanhu nevanotengesa zvinhu pamusika weEgodini kuti patange kugadzirwa zvitoro zvinotengeswa zvinhu kana kuti Egodini Mall. Muchirongwa cheLive Talk cheWomen's Round Table na 8:30 p.m. kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave.